Masikati akanaka vateereri, tinosangana zvakare masikati anhasi uri musi wechina zvita 7, 2017. Makateerera kustudio 7 nepfenyero yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Mutongi wedare repamusoro remuHarare otarisirwa kupa mutongo wake pachikumbiro chevaimbova gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso.
Taamirira zvinezvi kuti jaji ataure kuti anoda kuvabuditsa here, anoda kuti vakasungwa zvisiri pamutemo here. Izvo hatisati taziva kuti anoda kubuda achiti chii. Izvo tiri kutarisira kuti ngavachingovabuditsa hatisatombopindi zvebheri, nekuti vaifanira kunge vasina kutombonzi vaendere mberi nenyaya iyo, nokuti vakauya kukoti vatora 48 hours.
Vakarwa hondo yerusununguko veZimbabwe National Liberation War Veterans Association vanoti kunyange hazvo vakabudirira muhondo yavo yebindura zvinhu, havasi kuzomirira ipapo sezvo nyika iri kuda zvakawanda kuti ivakike patsva. Vana vakawanda vaipinda rugwaro rwechinomwe kana kuti Grade 7 mudunhu remashanaland west votadza kuwana zvakabuda mubvunzo dzavakanyora kana kuti maresults, vachinzi vane zvikwereti zvakasiyana-siyana. Ndiye mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Mutongi wedare repamusoro remuHarare nhasi aisa gweta rehurumende paRumana Nzombe nenyaya yekuti vaimbova gurukota rezvemari vaIgnatius Chombo vakanga vamiswa pamberi pedare zviri pamutemo here kana kuti kwete, zvichitevera kupambwa kwavanonzi vakaitwa nemasoja paakatora masimba ehurumende yevaimbo wemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe mwedzi wapera. Mutoro wedu enhau Thomas Tripasi anotipa nyaya iyi.
Muchuchisi wenyaya yari kupomerwa vaChombo vaEdmonia Zamba nhasi vatambiswa nova nemutongi wedare repamusoro ama Edith Mushore, avo vanga vachida kunzwisisa maunzirwo akaitwa vaChombo kudare redzimhosva mushure mekunge gweta ravaChombo vaLove More Maduku vaudza dare kuti musungwa akaunzwa kudare maawa makumi mana nemasere akatarwa mbumiro remutemo adarika, zvichitevera kupambwa kwaakaitwa nemasoja musi wa15 Mbudzi. VaNyazamba vadzambadzamba vachipindura mubvunzo uyu. Vambotanga nekuti vaChombo vakanga vapambwa nevanhu vasingazivikanwe kuti ndivanani, vakazoti vakanga vakahwanda, vakazopedzisira voti vakanga vasingazivikanwe kwavaive pavaitsvagwa nemapurisa kubva musi wavanoti vakapambwa nemasoja. VaMaduku vatsinhira kuti vasvitsa chikumbiro chekuti vaChombo vaburitswe muusungwa pasina kana kumbotaurwa nyaya yemari yechibatiso, sezvo vachiti vakamiswa pamberi pedare remajistireti zvisiri pamutemo svondo rapera apo pavakanyimwa mukana wekubhadhara mari yechibatiso.
Zvekutanga ndezvekuti iye mutongo wemaistireti akati hanzi vaChombo vanotiza asina kutarisa nyaya yekuti vangatizire iyo nyaya yavo isina kunyatsobuda kujeka zvakanaka, uyezve vaChombo vanga vakati ndichakupai mapasipoti angu, ndichakupai title deeds yedzimba dzangu, ndichakupai zvavakataura zvese. Uyu mutongo wepasi haana kumbozvitarisa izvozvo, akangoamba nguva kuti aiwa unozotiza. Iri nyaya yemawitness, mutongo wepasi akangoti hanzi unozokanganisira umbo hwemawitness. Ipo pasina kana kumbotaura kuzi mawitness acho ndianani, ano umbo hwakadii, uye vano vanhu here vangainfluenzeka, haana kunge akazvitarisa futi izvozvo. Saka tiri kuti nenyaya, and then akataura futi yekuti paitwa public outcry and iye munhu angaita sei, tikataura kuti aiwa mutemo hautobvumi kuti kuti ndochengetera munhu mujere kuti asarohwa nevanhu.
VaMaduku vatiwo mutongi wedare ramajistireti akanyima vaChombo mukana wekubhadhara mari yechibatiso akatura mutongo usingakodzere paakavanyima mukana wekubhadhara mari yechibatiso.
Tataura nyaya yedu nekupa maarguments edu ekuti vaChombo vabude tichiti majistireti haana kuita zvakanaka. Koti ikateerera, but koti yazoda kutibvunzawo nenyaya yekuti zve48 hours ya zvakafamba sei ichida kushandisa simba rainayo sekoti yepamusorosoro, ndo nyaya yatazoenda funi mairi. Saka taamirira zvinezvi kuti jaji ataure kuti anoda kuvabuditsa here, anoda kuti vakasungwa zvisiri pamutemo here. Izvo hatisati taziva kuti anoda kubuda achiti chii. Izvo tiri kutarisira kuti ngavachingovabuditsa hatisatombopindi zvebheri, nekuti vaifanira kunge vasina kutombonzi vaenderere mberi nenyaya iyo, nokuti vakauya kukoti vatora 48 hours. 48 hours. Saka nanga upfura 48 hours. Tarisira kuti jaji anongoti aiwa munhu yaifanonga akareleasa akapedarika 48 hours.
Mutongi wedare ati achatura mutongo wake nhasi masikati munguva yasina kutara, sezvo ari kutarisirwa kunzwa chimwe chikumbiro kubva kuna vakudzana echipanga avo vaimbove mukuru weboka revechidiki muzanu PF vasati vadzingwa mubato iri. Vachombo vari kupomerwa mhosva yekuita uori mukutenga kwavanonzi vakaita imba yavo yekuglenlon muno muHarare, uye vanonzi vakashandisa masimba avo zvisirizvo kutora mari kubhanga guru renyika reReserve Bank of Zimbabwe. Nekune rumwe rutivi, vachipanga vari kupomerwa mhosva yekuzvidza mauto zvichitevera mashoko avakaburitsa vachishora mukuru wemauto vaConstantino Chiwenga, avo vakange vazivisa kuti masoja aizopindira kana makakatanwa aiva mubato reZanu PF akasvika pakaomarara. Masoja akazopindirawo sekutaura kwaakaita zvakazoita kuti vaimbo vemutungamiriri wenyika vaRobert Mugabe vasiye chigaro. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Vachangobva kusarudzwa sechipanga mazano chemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa uye vari mukuru vaimboi varwiri wehondo yerusununguko vaChris Mutsvangwa neZuro vakarumbidza vagari vedunhu reManicaland nekubatsira kwavakaita pakupunyuka kwavamunangagwa vachitizira kuenda kuMozambique. VaMutsvangwa vakati vamunangagwa vangadai vakapfuudzwa deno vagari vasina kuita basa rekuvabatsira kutiza munyika. Mutoro wedu wenhaulo yedhamu Moyo anotipa nyaya iyi.
Vachitaura pachitiko chaNezuro apo amai Monica Mutsvangwa mudzimai wavo aisangana nevagari vemamutare kekutanga kubva vagadzwa segurukota rinomirira nzvimbo iyi. VaMutsvangwa vakati vanhu vekudunhu reManicaland vagara vachiita mabasa akanaka kubva munguva yehondo yerusununguko.
Mapiwa president wemandiriri vamunangagwa vakaenda kuhondo vari mwana mudiki ndokutanga kupoma masoja akazoita kuti ruzhinji rwedu isusu 10 years later tizodzvamuka taakuenda hondo kunorova hondo yakabvisa varungu. Vakanga vachiona zviri kumberi vese vavakaenda navo kuhondo mazuvaiwo vashoma vakaponda pamwe zvochero vakaponda. Vakasiyana nevamwe vakangoendawo kuhondo vakangonozvigarira vakapfeka masutu vachitaura masikichi amunangagwa vakabva muchisoja chekurwira nyika.
VaMutsvangwa vanoti pari zvino nyika inosungirwa kufambira mberi vanhu vachigadzirisana pasina rusarura ganda sezvange zvoitwa nevamwe vemuzano PF. VaMutsvangwa vakati vaimbo vemutungamiri wenyika vaRobert Mugabe vainge vongorara pose pose nyika yotongwa nemudzimai wavo amai Grace Mugabe.
Isu hatina kuborwa hondo yeganda mazvizwaka ndosaka taipiwa futi nemachina ndosaka taipiwa futi nemarussia ndosaka taipiwa futi nemayugoslavia. Hatina kurwa yegondo yehondo yekusarura ganda taingoda kubvisa unyanga wave nevarungu vanga vari muno.
Amai Monica Mutsvangwa vachitaurawo pachitiko vakati kubva pavakasarudzwa vanhu vanosungirwa kubatana voshandira nyika kwete kuramba paine makakatanwa sezvange zvoitika mubato reZanu PF.
Rekuti vapinda unovictimiza vapinda vanhu vanozongukwa ndiregemu pakambosha gama tax yodaro yovictimiza yoba topinda G40 yoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyoyo
principles and values of the revolution which we fought for to liberate each and every one of Zimbabwe.
Amai mshangwa wakati, vachange vachizoshanda nevose vanoda budiriro, zvisine kuti ndewe bato ripi kana kuti muchena kana mutema.
For my business people join us, say, sikuda my investors, sikuda my fans anorima. Ndoda kuti mudzvitsire zvakare kuti president wedu echi Emmerson Ndambudzo Munangagwa vakandituma kuno kuti ndigoshanda nemunhu wese, macitizens ese emanikaleni, regardless of color, creed, religion, tribe, totem.
pamusangano wavo wavakaita nezuro painge paine vatsigiri vemapato zvematongerwo enyika akasiyana siyana uye nevashandi vemuhurumende uye nekanzuro kusanganisira nameya weguta remutare vatatinda namarare pamwe chete nemakanzura vamiriri veparamende nevamwewo amaya mutsvangwa vakavimbisa kupedza matambudziko avatarisana nevagari vatengesi vemisika vemabhizinesi madiki nemakuru vemachechi uye nevanogara kunzvimbo dzinowanikwa zvicherwa asi pasina zvavari kuwana ikoko ndakamirira Studio 7 Mamutare ndini Lweda Moyo.
Vakarwa hondo yerusununguko veZimbabwe National Liberation War Veterans Association vanoti kunyanga hazvo vakabudirira muhondo yavo yebindu razvino havasi kuzomirira ipapo sezvo nyika iri kuda zvakawanda kuti ivakike patsva. Mutauriri weboka iri vaDouglas Maia vanoti hondo yavatarisana nayo sevarwi verusununguko ndeyekumutsiridza upfumi hwenyika pamwe nekuona kuti Zimbabwe yadyidzana zvakare nedzimwe nyika. Vamahiya vavimbisawo kuti vakarwa hondo vachaona kuti sarudzo dziri kutariswa kuitwa gore rinouya dzaitwa murunyararo. Ngatinzwei hurukuru yataita navo.
Ndinoda kuti ndikuzivise kuti hatisi kugadzirisa musangano weZANU-PF, tiri kugadzirisa kubuda munjanji kwanga kwaita chitima cherusununguko, chitima chehondo yebindu razvino. Ndo chatava tiri kugadziridza. Kana tiri kutaura kudai, tiri kutaura chiri munhu ari kufunga kuti anokwana pakutungamirira chitima ichocho, ingava ZANU-PF kana kuti ingava MDC or any other party. Ruzhinji rwevanhu rwakakosha kudarika chimwe chinhu ndo vakamirirwa nemaworld veterans ivavo. Saka chakutira pari zvino ndechekuti zvinodiwa neruzhinji rwevanhu ndo zvinofanira kutariswa kuti zvionekwe kunzi zvagadziriswa. Semuenzaniso, kuda waakuzviziva kuti pari zvino izvi masanctions Zimbabwe haisiri pamasanctions, wakazviziva here?
Aiwa, handisati.
Tiri kuzvinzwa izvozvo kuti masanctions akabva. Tiri kuzvinzwa kuti Zimbabwe is on its way kudzokera futi kuti ive member yeCommonwealth. Kureva kuti chavanhu vari munzanga yenyika inoti kana matambudziko auya tigona kubatsirwa nevari munharaunda dzedu kana kuti vari manext door edu as a country or as a nation kuti matambudziko atinawo apere.
Vamwe vanoti vamahiya munogona kunge muri kutaura izvozvi nokuti nyika haisati yapinda munguva yesarudzo. Sarudzo ndo dzinonyanyokanganisa ukama hwevana veZimbabwe risinei kuti munhu anobva kubato ripi. Munotarisira chii musarudzo dziri kuuya?
Inini ndinofungidzira kuti nyaya iri pasarudziro dziri kuuya, chatinoda kuona chekutanga chakakoshesesa runyararo. Ndoda kudzokorora nyaya yerunyararo. Kana ndichitaura runyararo, ndinotaura kuti kana iri a political party haifani kuva nevanhu mbwende dzisina masoko okutaura kuudza vanhu zvavanomirira nezvavanoita kuti vavhoterwe, uye kuti vanhu veZimbabwe ngavarege kuva mhandu pakati pavo nokuti vasiyana pamafungiro. Mafungiro kana akasiyana, vanhu vafanira kurwira izvozvo. It's just a political opinion. Political opinion haifani kucreate enemy pakati pevanhu, asi kuti unofanira kurondedzera zvawakamirira kusvika zvauri kutengesa semutengesi wemadomasi zvatengwa. Kana zvisina kunyatsomira zvakanaka hazvitengwisi. Saka tiri kukurudzira hurumende yedu kuti igadzirise zvinhu zvakanga zviripo kuitira kuti zvavanotengesa mapolicies egovernment, mapolicies eparty, ave anoratidza kuti akamiririra vanhu. That's the point.
Chimwe chinochemwawo nevana veZimbabwe vamahiya inyaya dzehuori munyika dzavanofunga hondo dzaita kuti upfumi hurambe huri pasi. Imiwo sesangano revakarwa hondo, zvii zvamuri kuitawo kuti hurumende itsvai inyatsotarisa nyaya idzodzi? Nokuti vamwe vanoti yanga iripo vaiitaurira kuti huori hwauraya nyika pasina matanho aitorwa.
Kudai iwewo zvako ungangokanganwa iwo, asi unozviziva kana ukatarisa manharekodzi ako kuti patava tichinetsa pese tichitaura nyaya yerezhimu yakapfuura, taitaura nyaya yehuori tichiziva kuti ndo yakauraya ekonomi. Kuregererwa kwevanhu vane huori pari iye zvino zvatinoda kuti zviitwe ndezvekuti munhu wese akaita huori must be brought to book.
Avanga vari mutauriri weZimbabwe National Liberation War Veterans Association vaDouglas Maia vari parunare neStudio 7.
Vateereri veStudio 7, tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 AM kuseni kwega kwega na 2 PM masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 PM mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 AM, 2 PM na 7 PM manheru ega ega. Musakanganwe.
Iye zvino tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende Israel vaBenjamin Netanyahu nhasi vati vanoona sekunge dzimwe nyika dzichatevedzera zvakaitwa neAmerica zvekucherechedza Jerusalem seguta guru reIsrael, vakati kana muzinda weAmerica wachinjwa uchiiswa muguta iri, vamwe vachatevedzera. Australia yabvumidza zviri pamutemo kuroorana kwevanhurume kana vanhukadzi. Biri remutemo unobvumidza chiitiko ichi rapasiswa zvisina dambudziko nhasi mudare reparamende revamiriri veparamende paine nhengo ina chete kubva muzana nemakumi mashanu vapikisa mutemo uyu. Dzimwe nyanzvi muhumisha hwekufambiswa kwemashoko kana kuti information communication technology dzinokurudzira kuwandudzwa kwemitemo ine chekuita nekupiwa kwemarezinesi kune makambani anounza masaisai eintaneti munyika, vachiti kuve nemakambani mashoma anoita izvi kunogona kukonzera matambudziko akawanda. Taurai Shava anotipa nyaya inotevera.
Mupepeti weTexim vepanhau repadande mutande rinoongorora zveumhizha hwekufambiswa kwemashoko kana kuti information communication technology vasoul kaweza vanoti pari zvino makambani maviri chete anoti Liquid Telecommunications netel1 ndiwo ari kuunza masaisai eintaneti akawanda munyika vachizotengeserawo vamwe. Vakaweza vanoti mamiriro ezvinhu akadaro anogona kukanganisa kufamba kwezvinhu munyika kunyanya munyaya dzebhizimisi sezvo vanhu vave kunyanya kushandisa intaneti pazvinhu zvakawanda.
Idambudziko rakakurisa kwazvo kuti muZimbabwe pari zvino kambani imwe chete inoita supply 81% yeinternet yese. Kambani ikaita matambudziko sezvakaitika nezuro, nyika yese inotopinda panguva yakaoma. Hongu zvayo hurumende inosupplya 15% asi izvi hazvina kukwana.
Masaisai eintaneti akamboshayikwa munyika mose kwenguva inosvika maawa matanhatu. Kurukota rezveumhizha hwekufambiswa kwemashoko vasupa mandwanzira vakabuda pane imwe nhepfenyuro vachishora makambani anounza masaisai eintaneti munyika vachiti anofanirwa kugara akagadzirira kuti kana michina kana tambo dzavo dzikafa voshandisa zvimwe zvinoita kuti munyika mose musashaye masaisai eintaneti. Asi vakaweza vanoti mitemo yehurumende kunyanya mari inodiwa semutero kubva kumakambani anoita zvekuunza intaneti munyika neveboka repost and telecommunications regulatory authority of Zimbabwe kana kuti potras yakawanda zvikuru zvekuti zvinonetsa kuti makambani ade kusima mari yavo mukiita izvi.
License yekuti kambani ikwanise kutengesa internet muZimbabwe inoita $4 million, ndomari yekutanga iyoyo. Pane dzimwe mari dziri pamusoro. Bazi racho rehurumende rinopa malicense aya rakati iro malicense akwana awandisa, saka rakamira kupa malicense aya. Chinangwa charaipa ndechekuti makambani anga awandisa anoita zvekutengesa internet, saka zvanga zvakuita kuti makambani madiki asakwanise kuita maoperations kana kuinvesta mari. Maonero ndingati ndakazviita ndeyekuti Zimbabwe pachayo senyika yekuti vanhu vekunze vauyise mari vachiita invest yanga isiri attractive, saka makambani zvishuwa zvaiva netsa kuti vatsvage mari yekuti vavake mishina yekutengesa internet.
Studio 7 haina kukwanisa kunzwa kubva kuna vamandiwanzira kana vepotras panyaya iyi. Asi imwewo nyanzvi muhumhizha hwekufambiswa kwemashoko vaNigel Gambanga vanotsinhirawo kuti bhizimisi rekuunza masaisai eintaneti munyika rinoda mari yakawanda zvekuti izvo zvinovhiringidzawo makambani angade kupinda mubhizimisi iri.
Sezvo tine makambani mashoma tora emasaisai kana kuti ma internet connections kubva kunze yo anonzi ma internet access providers kana makambani ayo akangoita dambudziko netambo dzavo zvinoreva kuti ruzhinji rweZimbabwe runovharwa shaya masaisai kana kuti internet connectivity asi nyaya huru ipo ndeyekuti chinotitadza kuti tiite makambani mazhinji ndeyekuti iyo danho rokuti makambani azotanga kuita zveinternet connectivity as ma internet access providers rinoda mari akawanda saka hakuna makambani mazhinji anokwanisa kutora mutoro wacho kuti vazopinda kunotora masaisai from a coastal countries kana kuita iyo ma internet access providers zvozvida mari zhinji.
Vakafanobata chigaro chemukuru wesangano remisa Zimbabwe vatavani moyo vanoti zvakakosha kuti hurumende ipedze nhaurirano dzaive yatanga nemakambani pamwe chete nenyanzvi nevamwe vanhuwo vane chekuita nemabasa ehumhizha hwekufambiswa kwemashoko kuti ibude nemutemo wakajeka panyaya iyi.
Munguva yanhasi tinoda kuti hurumende inge ichitarisisa nekuvandudzira kuti zvii zvingaitwa pakuti vanoshandisa masaisai vanoshandisa zviga zvinounzwa nekufambiswa kumadande mutande uyezve vanomaunza vange vachinge vakachengetedzeka kuitira kuti tirambe tine ramangwana akajeka. Semisa Zimbabwe tinotaura tichiti hurumende ngaisarambe ichivavarira kuda kudzvinyirira kodzero pamasaisai.
Pave nenguva yakareba dzimwe nyanzvi dzeumhizha hwekufambiswa kwemashoko dzichichema-chema kuti mitemo inobata kushandiswa kweintaneti munyika inombunyikidza kodzero dzevanhu. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Vana vakawanda vaipinda rugwaro rechinomwe kana kuti grade 7 muchinoyi mudunhu remashonaland west vari kutadza kuwana zvakabuda mubvunzo dzavakanyora kana kuti maresults vachinzi vane zvikwerete zvakasiyana siyana muzvikoro zvavaidzidza. Asa Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Yare garo ziva musoro wetsuro kushaya nyanga kuti zvikoro zvakawanda munyika zvinobata maresults evana kuti vabhadhare zvikwereti zvavanenge vanazvo pachikoro sezvo vanenge vasadzoke pazvikoro izvi. Vabereki vakawanda vanoti mukuita izvi zvikoro zvinowedzera dzimwe mari pamusoro zvichivapomera kuti vainge vasingabhadhare mari dzose zvikuru dzemalevhi. Vabereki ava vanoti vakuru vezvikoro vanotora danho iri vachiziva kuti mubereki anenge amanikidzwa kubhadhara mari kuti apiwe mari dzaus ayo anodiwa kuti mwana awane nzvimbo yeform 1. Ongororo yaitwa neStudio 7 yaratidza kuti zvikoro zvakawanda muchinhoyi zviri kuti vana vane zvikwereti zvemalevhi emari dzekutenga mabhazi kuvaka midhuri pachikoro pamwe nemaspecial levhi. Mumwe mubereki ane mwana aidzidza pachikoro cheSinoya, amai Majority Poyera, vanoti vabereki vanoona sevari kubirwa mari nezvikoro nekuda kwemari dzemalevhi dzavasinganzwisise kuti dziri kufamba sei. Amai Chipoyera vanoti mari yechikoro yemwana wavo yakapidzwa nekuda kweinonzi special levhi iyo yavasingazive kuti iri kubva kupi.
Nye 11 ndikuona kunge vari kutibirira nokuti kana ndakambobvunza balance yemwana wangu ikanzi iri pa$42 ndozodzokera ndakuda kunoclear kuti nditore maresults ndetaurwa kunzi ya $82 hanzi yekwazoita special leave yekwazoita leave yebhazi.
Mumwe mubereki amai Joyce Kufa avo vanga vachipopota vanoti mari madhora $95 avari kunzi vane chikwereti vakaibhadhara. Amai Kufa vanoti rombo rakanaka nderekuti vaichengeta marisiti avo.
Chikwereti
mwana wangu aiuya akabhadhara mari yese $515 achidzokera kuchikoro makutaura kuti chikwereti ndakatsvaga nezuro saka ndinoti patinoenda tobva taenda nao $75 yabva kuti chikwereti vane vadangotsvaga tumari nekuti vanenge vaine nhamo yemari.
Amai Spoiler vanoti imwe nyaya iri kunetsa muzvikoro zvakawanda ndeye levhi isingapere kubhadharwa.
Kumari yachona yese yebhazi vana vakambobhadhara rakubhadharwa nekuti rauya manje pachikoro asi pisi takatomboibhadhara ndochitsotsi chavari kuita pasinoya ivo taimbozvinzwa saka tazozvionera nokuti vanoidova magrade 7 tikuda maresults edu.
Sachigaro weschool development association kana kuti SDA vagladman Chamusa varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti vabereki vane vana pasinoya vanofanirwa kuenda kuchikoro kwavo kuti vaite urongwa hwekuzobhadhara mari idzi asi vana vapiwa maresults. Pachikoro cheManyame vabereki vari kusungirwa kubhadhara mari dzakawanda dzinosanganisira mari yekuenda kuchikoro mwana akapfeka hembe dzake dzekumba kana kuti sivhisi kubva muna gunyana gore rino mari dzekufambisa zvinhu pachikoro kubva murugwaro rwechitanhatu pamwe nemalevis ose. Mutemo wezvikoro unokurudzira kuti zvikwereti zvemwana wechikoro hazvifanirwe kukanganisa kudzidza kwake. Mutemo uyu unoti chikoro chinofanira kutevera chikwereti kumubereki vachishandisa chikonzi sezvo mwana asina mhosva. Mukuru webanzi rezvedzidzo yepasi mudunhu rematonal and west vasilvesta vashayamombe vanoti vachaongorora nyaya iyi kana paita vanenge vaenda kumahofisi kwavo nezvichemo. Ndakamirira studio 7 muchinhoi ndini ata achigoriwa.
Mutungamiri wenyika yeLiberia, amai Ellen Johnson Sirleaf Johnston, vanoti madzimai vanofanirwa kushinga kuti vawanikwe vari pamabasa epamusoro uye zvakakosha kuti vabatane nemamwe madzimai. Amai Sirleaf Johnston vakabatana nevaimbo vemutungamiri weMalawi, amai Joyce Banda, pamusangano wakakokerwa nasachigaro weAfrican Union Dr. Arikana Chihombo ari kwavo muWashington DC nemusi wechipiri. Mumwe musikana wechidiki anove chizvarwa cheZimbabwe akati akanga asingadi kudongwa nezita akati musangano uyu wakamudzidzisa kuti vanhukadzi vemuAfrica vanokwanisa kuita mabasa epamusoro kana vakawana rutsigiro rwakakwana. Ngatinzwei hurukuro yaakaita naMavelas Musanganya uye weStudio 7.
Semwana wekuZimbabwe, mwana wekumusha, ndafara kwazvo nezvandanzwa nasi kuona vanhu vemadzimai mapresident vachitaura nesu, vachitisimudzira kuti tinogona kuita zvinhu zvatingafunga kuita zvese zviri possible.
Iwewe se wechidiki anobva kuZimbabwe, chii chanyanya kubata pane zvataurwa?
Chanyanya ndibata ndechekuti the whole world vanotarisira Africa pasi, vanotiti hatisi evolved, vanotiti tiri a third world country. Asi zvatanzwa nhasi ndezvekuti titori pambiri pavo nenyaya yekukuridzira vakadzi, nenyaya yekusimudzira vakadzi kuvaita vakuru vakuru venyika, kuvaita kuvaisa muparliament. Takatovatangira tine makore nemakore nemakore tichizviita, ivo vari kutatarika kuisa one mukadzi, kusimudzira one mukadzi.
Iwe shuwiro yako ndeyei sewechidiki?
Shuwiro yangu ndeyekuti vana vese vasikana vese vari kuAfrica vazive kuti zvese zvavanoda kuita, zvavanoda kuva muupenyu hwavo zvinokwanisika. Vane hama shamwari vanogona kuvasimudzira kuti isusu vakadzi tisimudzirane, pane kuti tigare tichinyeyana, tichitaurana, tichitsikisirana pasi, tichitsikirirana, tinogona kusimudzirana kuti tibudirire.
Uyo anga ari chimwe chizvarwa cheZimbabwe chiri muno muWashington DC muAmerica chisina kuda kudongwa nezita chichitaura naMavelas Musanganya uye weStudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musoro yenhau dzanhasi. Mutongi wedare repamusoro remuHarare otarisirwa kupa mutongo wake pachikumbiro chevaimbo vagurukota rezvemari vaIgnatius Chombo chekuti vapiwe mukana wekubhadhara mari yechibatiso kuti vatongwe vari kunze. Vakarwa hondo yerusununguko veZimbabwe National Liberation War Veterans Association vanoti kunyange hazvo vakabudirira muhondo yavo yebindura zvinhu havasi kuzomirira ipapo sezvo nyika iri kuda zvakawanda kuti ivakike patsva. Vana vakawanda vaipinda rugwaro rwechinomwe kana kuti grade 7 muchinoyi mudunhu reMashonaland and West votadza kuwana zvakabuda mubvunzo dzavakanyora kana kuti maresults vachinzi vane zvikwerete zvakasiyana-siyana muzvikoro zvavaidzidza. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, tinovimba kuti muchange muine sezvakare nenguva dza7 pm manhero anhasi apo tichakupai dzimwe nhau. Anokuonekaya nemufaro ndini wenyu Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndokusiyamina Chris Gande.